vachitaura pamusangano wavakaita nevatsigiri vavo mumarondera nemusi wesvondo vachamisa vakati ZEC iri kushanda pamwe chete nemauto nevekurussia nechina kuti vabirire sarudzo dzemwe dzuno
hatina kutoda kuprinda maballot we don't want to do that let ZEC print the ballot patoda kuziva kuti muri kuprinda paballot paper chairo chairo nokuti nenyaya yese yamuri kuita nevakomana vamwe vanenge vachibva kuna marussia we know what you are doing tinokuzivai zvamuri kuita nevamwe vanobva pachina we know what you are doing ende musafunga tikasa kuburisai hatizivi zvamuri kuita our guys in the military we respect you we honor you because you are the badges of our honor but regerai kupinda muhapa yebato nokuti munotsvira muhapa yebato regerai kuva pasi pebato because hamuna kurwira bato makarwira nyika hamuna kurwira ZANU-PF makarwira nyika hamuna kurwira munangagwa makarwira nyika hamuna kurwira munhu
hatinawo kukwanisa kutaura nemutauriri wemauto vaoverson mugwisi kutinzwe pamire vari muchiuto panyaya iyi asi vamugwisi vakaudza vatori venhau kuti basa remauto nderekutevedzera bumbiro remitemo pamwe nekurichengetedza kwete kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika asi sachigaro wezek amai priscilla chigumba vanoti mashoko avachamisa aya ndeemugotsi matsuro
isusu sebato rinoona nezvesarudzo hatina kutora mhiko dzekuti tiri kuda kubatsira nyika kuenda kusarudzo kuti tigonotsvaga vamwe vanhu vekune dzimwe nyika kuti tibire vanhu sarudzo tinotori neshungu dzekuti umwe neumwe wevanhu vakauya vakarejista kuvhota vakwanise kufamba murunyararo pasina mhirizhonga kana kushungurudzwa vaende vanosarudza vatungamiri vavo vavanoda vakasununguka pasina kumbunyikidzwa isu hatisi mubasa rekumbunyikidza vanhu kuti vasarudze vanhu vavasingade kusarudza hatimboshandi nevanhu vekurussia hatishandi nevanhu vekuchina hatishandi naani kana ani anoda kukanganisa nyika ino inyika izi but inyika yedu takatora mhiko patakapinda mubasa ratiri kuita resarudzo mhiko yekuti zvinodiwa nemwana womuzimbabwe ndozvatinofanira kuita kuti zvido zvake zvibude kusarudzo tichamira nemhiko idzodzo
zvichakadai imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira muzvare vemurika dhau vanoti maoko ezeka haana kuchena panyaya iyi
sekuona kwangu takatarisa zvinotoitika zvakatoitika kumaelection nedzimwe nyika dzakafana neamerica kana nigeria chaiko chaiko kwanga kuine kupomerwa ikokoko kwekuti dzimwe nyika dzekunze dzakafanana narussia nanachina vakapindira musarudzo dzenyika idzidzi saka handiona kuti anokwanisa kunge angori mupomerwa vanokwanisa kunge vaine evidence saka zvinofanira kunge zvakangonaka kuti nyaya iyoyo inge ichitariswa kana kuinvestigetwa zvakadzika and mazuva atipere yayo takatoono mukuru wezek vari kurussia vari accompanied nemamwe maleaders ezanup f nevamwe vemuhurumende
musarudzo dzemuna 2013 mdct yakati yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro nevaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe pamwe nebato ravo rezanup f pachishandiswa kambani yekuisrael inonzi nikuv vamugabe vakazobviswa pachigaro nemauto muna mbudzi wegore rapera ayo ari kuti haapindire munyaya dzezvematongerwo enyika zvichakadai mubatanidzwa wemdc alliance uri kuronga kuratidzira muharare mangwana uchiita hausi kufara nemafambisirwo ari kuitwa basa nezek pamberi pesarudzo dzemusi wa30 chikunguru ndakamirira studio 7 muharare ndiri thomas chiri pasi